gariru kwa bangure waka rati za mfaro mkuru apodamu uravu raka paru kwa ziripa mtemo pa urongwa waka pindu kwa ni urumende pangwe ni masangano waka zimiriramu mwemwe mgari uwe mzimbo ii amai mata ziriri wakati waru kufara shikuru nebudiriro ye naraunda yavo sezo wave ni minda uwe madiri zomu
Jikuti nzara iri kuderera nekuti bhera yaizikanwa senzvimbo inongotsva chibage mbeu dzisingaisi kusvika asi nekuda kwechirongwa chegadheni tane madiridziro mbeu dzedu dzaakuibva kunyange isu tisina minda zvedu asi tinobatsirikana through vaneki vane minda imomo chibage chikaibva tinotodya chakanyatsokusvika chisingatsvi nekuti chine ichidiridzirwa nedhamu rakavakwa irori saka ndoda kungotenda naizvozvo
dhamu iri nemunda wemadiridzo zvakavapo kuburikidza nemushandira pamwe wemasangano anoti reworld vision ensure care sapphire nesnv pamwe neusaid budiriro iyo yakadya mari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora amai clarice mugorodhi vakatendawo masangano aya vachiti vana vavo vachange vowana chikafu chinovaka muviri
World Vision ensure nemadiridziro iwayo avakatipa vanhu vanga vachiita zvekudiridza vachishanda nemusoro asi iko zvino takukwanisawo kudiridza tichiwana chikafu negoho rakawanda nzara iko zvino yaderera vana havachanyanyi kubatwa kwashi nekuda kwekuti vakudya vachiguta takukwanisawo kuzviitirawo mamwe maprojekti nemibato yamaoko nokudawo kuti basa ratirerukira nokuda kwedhamu ratakachererwa neensure saka izvo naizvo tinongozvitendawo
mumwe mugari wenharaunda iyi vakuda kwashe makota vakati kunyange hazvo vari kufara neurongwa hutsva uhu chikumbiro chavo chaive chekuti dhamu iri rikudzwe uye minda yemadiridzo iwedzerwe kuitira kuti mhuri dzakawanda dziwane rubatsiro
uwedzereswe kubva pauri apo ukure ukakura tinokwanisa kurimawo takadii takawanda kuitira kuti zvinhu zvidi zvifambe zvakanaka kwozoya futi kudhamu taida kuti tikwanise kuwedzerwa kuti kana tichinge tazowanda tichirima zvakadii zvakawandawo kana tichinge tadii tawedzererwa dhamu
mukuru wesangano reensure varichard ndou vakati sangano ravo rakasarudza dunhu iri sezvo riri rimwe rematunhu munyika akatarisana nekushomeka kwemvura yekunaya
nemaassessments that were not stakeholder that involved a number of government technical units like vana ema na agritech vana department of irrigation and engineering kuti tiidentify maprojects angabatsira vanhu and kazhinji and from history and from what we've seen ndeyekuti vanonyanya kusarudza maprojects anovabatsira kuvapa mvura dzokurimisa nokudzokwanisa kuti mombe dziwane pokunwa mvura so that is primarily the reason why we do maprojects akadai kuti vanhu vakwanisa kubatsirika on a long term and kuti vazowana zvokuzvibatsira tivasangoramba vachingowana zvinhu zvokupiwa from madonors yeah so that's the whole reason
gurukota remanyikaland amai Eden Gwaradzimba avo vaive munyarikani mukuru pachiitiko ichi vakurudzira vagari kuti vachengetedze zvakanaka zvavaitirwa izvi kuitira kuti vasarembe vari vanhu vanopema ndakamirira Studio 7 kwabangure kubwera central ndini Loida Moyo.